vatevedzeri vavatrump navabiden nhasi mangwanani vaita gakava kana kuti vice presidential debate ranga rakatarisirwa zvikuru pasi rose. Vanga vachikakavadzana ndiamai Kamala Harris vebato remadhemocrats uye mutevedzeri wemutungamiri wenyika vamike Pence vebato remarepublicans. Gakava iri raitirwa paKingsbury Hall paUniversity of Utah kuSalt Lake City. Gakava iri razeya nyaya dzine chitsama dzinosanganisira yechirwere cheCOVID-19, nyaya dzezveupfumi, kudomwa kwevatongi vematare uye kuti zvinenge zvabuda musarudzo zvichatambirwa here. Asi nyaya huru yanyanya kukurukurwa nezvayo inyaya yekurwisa chirwere cheCOVID-19. Amai Harris vanova mudzimai mutema wekutanga anewo mumwe mubereki kubva kuAsia kuita gakava vachikwikwidza musarudzo semutevedzeri wemutungamiri wenyika vati mutungamiri wenyika vaDonald Trump navaPence vatadza kutungamira mukurwisa chirwere cheCOVID-19.
The American people have witnessed what is the greatest failure of any presidential administration in the history of our country. And here are the facts.
Vanhu vemuAmerica vasati vamboona kutadza kutungamira kwakadai panyaya yekurwisa chirwere zvapa kuti vanhu vakawanda muAmerica varasikirwe neupenyu.
We're looking at frontline workers who have been treated like sacrificial workers.
Vachipindura vaPence vati hurumende yakatokurumidza kuita gadziriro nekuti vanhu vakawanda vaigona kurasikirwa neupenyu.
I want the American people to know that from the very first day, President Donald Trump has put the health of America first.
VaTrump kubva avanzwa kuti chirwere ichi chave kupararira vakabva vamisa vanhu vemuChina kupinda muAmerica. Izvi zvakatipa nguva yekugadzirira kunyange vaBiden vakapikisa danho iri vachiti raive rusarura.
Now, Senator Joe Biden opposed that decision.
Imwe nyaya yanetsawo inyaya yekusarudzwa kwevatongi vedare repamusorosoro reSupreme Court. VaTrump vakasarudza amai Amy Coney Barrett kuti vatore chinzvimbo chakasiyiwa namushakabvu Ruth Bader Ginsburg, izvo zvinova kufadza vemadhemocrats vaida kuti mutongi asarudzwe nemunhu anenge abudirira musarudzo dzemutungamiri wenyika. Vanoti izvi ndizvo zvakaitwa nemarepublicans apo vakarambidza vaive mutungamiri wenyika vaBarack Obama vemadhemocrats kuti vadome mutongi mutsva nyika yatarisana nesarudzo. Asi vaPence vakati vemadhemocrats vari kuda kuvandudza bumbiro remitemo kuti vawedzere vatongi vedare repamusorosoro reSupreme Court kubva pavapfumbamwe varipo iko zvino. Vaviri ava vakataurawo nyaya yesarudzo sezvo paine kunetsana kuti zvabuda musarudzo zvichatambirwa here. Vachipawo pfungwa dzavo panyaya yegakava iri, vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari kuSouth Carolina muno muAmerica vaPromise Sunday vanoti amai Harris vane zvavakona nezvavatadza.
Mai Kamala Harris vakwanisa kunazobudisa pachena uyezve vaine maexamples akawanda zvakatadzikwa neadministration yavaDonald Trump.
Vativo izvi ndizvo zvakaonawo pana vaPence.
Mike Pence ndinoona kuti paanyanyopresa mai Harris panyaya yethe New Green Deal aramba achipresa ipapo panenge pane kakusawirirana kemafacts pane the New Green Deal raJoe Biden nezvanguzviri kufamba zvichitaurwa necampaign yaBiden.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti magakava anoitwa muAmerica akakosha zvikuru muutongo hwejekerere.
Madebates aya kana kuti magakava aya haana kutanga nhasi, akabva kure, akatanga achiitwa mumapolitical parties awo. Munhu aangoerekana apresidential candidate anotanga anyatsa kuongororwa, kupenengurwa pfungwa dzake mukati meparty yake, vachitarisa zvekare nhoroondo yake kuti aimbovhota sei. Izvi zvinobatsira kuti vavhoti vavhotere munhu wavanoziva.
VaTrump navaBiden vakaita gakava ravo rekutanga musi wa29 Gunyana, vange vachitarisirwa kuita gakava rechipiri kuMiami svondo rinouya. Asi vaTrump vanoti havasi kuwirirana nedanho rekuti gakava iri riitwe padandemutande kunyange hazvo vaJoe Biden vatambira zvarongwa nekomishoni iyi. Zvikwata zvinomirira vaviri ava zvichaenderera mberi zvichitaurirana kuti zvione kuti potorwa danho ripi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.